amai ropa Fazos Mango, vanogara kuchipinge mudunhu remaNickeland, uye mwana wavo Liota uyo ane makore maviri, akazvarwa ane dambudziko rekutsemuka hwasha. Amai Mango vanoti vakatsvaga-tsvaga mari yebhazi kuti vauye paMpilo Hospital muBulawayo mushure mekunge vanzwa nezvechirongwa cheOperation of Hope, icho chine madhokotera nana mukoti vekuAmerica vakauya kuzorapa vanhu vane dambudziko recleft lip and palate pachena.
Ndakauya nemwana wangu kuno kuBulawayo mushure mekunge taisirwa mameseji mumafoni. Mwana wangu ane problem, wanga aine problem yecleft palate. Saka pacleft palate apa aigona kuti kana achidya chikafu chaibuda nemumhino kana mukaka achimwa waibuda nemumhino. Ndakamboite vari dzungisho but vakangozvizva vangu kuti zvinogadziriswa. Saka ndakazobva tauya kuno.
Amai Simango vanoti dai pasina rubatsiro kubva kune veOperation of Hope havaiona vachikwanisa kuwana mari yekuti mwana wavo agadzirwe dambudziko rake.
Mari dzaizodiwa hadzisati kwaisa kushanda nekuti kwangiwo mari dzakati wandei. Saka dzitori dzebhazi dzinotoita zvekutobatanidzwa kuve bhazi iri nani pane inozodiwa neinodiwa yawanda. Saka hatikwanisi kuzviwana.
Amai Mirie Mumoyo vekuzvishavane vane mwana wavo Tine Rimbo uyo ane makore 13. Tine Rimbo akazvarwawo ane dambudziko rekutsemuka kwemuromo nehwasha asi akakwanisa kugadziridzwa nezuro pasi pechirongwa chimwe chete. Amai Mumoyo vati mwana wavo aiva yambogadziriswa dambudziko rake pane chimwe chipatara vachishandisa medical aid asi hazvina kufamba zvakanaka, saka nekudaro vaiva vave kutya kuti agadziriswe zvekare. Amai Mumoyo vanoti vakazozvipira kuya nemwana wavo paMpilo mushure mekunzwa nezvechirongwa cheOperation of Hope paWhatsApp.
Ndimunoona kuti kana wambotanga wamboenda pane vamwe vanenge vamboita sei vasina kunyatsokuta zvakanaka unotanga kutya. Ndakatanga kumbotya ndini kusvikira tazoona vamwe vaikoparitwa zviri successful vachidzoka kwatiri vachiuya vachitaridzawo kuti zvii zvatodzoka. Pane vamwe vanogona kusava neruzivo nazvo vachingotyira kuri vanenge vane nekungotya vasanatika kuti kanda mwana wangu unodzoka nekuti vane kusvika mwana akapina muteta munhu akarariswa hapa maanogona kusvitwa zvisizvo hazvimborevi izvozvo.
Vaforget Chidarara avo vane makore 26 ekuberekwa nemumwe wevanhu vakuru vanhadzurudzwawo muromo wavo pasi pechirongwa ichi. VaChidarara vange vasati vaiokukwanisa kutaura asi pavabvunzwa neStudio 7 kuti vari kunzwa sei mushure mekugadziriswa vakwanisa kunyora pasi kuti vari kufara zvikuru. Muzvare Josie Adams avo vane makore 42 nemumwe wevanhu vakuru vange vakatarisira kunhadzurudzwa nhasi masikati. Muzvare Adams avo vakatanga kuzvimba muromo wavo makore 12 apfuura vati vange vasingakwanisi kuwana mari yekuti vanhadzurudzwe vakatiwo vari kufara chaizvo nechiitiko ichi. Muzvare Martha Pamire avo vanoshanda nesangano reOperation of Hope vati vanotarisira kunhadzurudza vanhu vanosvika 40 panopera chirongwa ichi muBulawayo nemusi wechishanu.
Kuona kuti social media yakabatsira kunyanya zvikuru WhatsApp nekuti mameseji mazhinji atiri kuona akawanikwa nemapatients vakawana paWhatsApp pamagrupu kana tikanga vachizotumirwa nehama neshamwari vachivazivisa kuti ndokune programu yakaita saizvozvo. Tichibva muno kuBulawayo tikuenda kuHarare. KuHarare tinotanga inenge iri Saturday. Tinochimboita mune Sunday Sunday asi bhisikati yakafunga kuti ngatiwedzere mazuva saka tiri kutanga Saturday ndopasvika Sunday nekubhuka mapatients Sunday tobva tatanga kuita maoperation kusvika Friday yachona.
Mukuru mukuru weOperation of Hope amai Jennifer Mora vati kubva pakatanga chirongwa cheOperation of Hope muZimbabwe mugore ra2006 kusvika pari zvino pane vanhu vanopfuura zviuru zvishanu vanhadzurudzwa. Dambudziko recleft lip and palate dere kuzvarwa naro uye vana mazvikokota vanoti pasi rose mwana mumwe chete pavana vanosvika 700 anozvarwa ane dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.